manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitete nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manheru akanaka vateereri tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wechitatu nyamavhuvhu 22 2018 makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga. Ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Nyaya yekupikisa zvakabuda musarudzo yemutungamiri wenyika inonzwikwa mudare reConstitutional Court. Nyanzvi munyaya dzematongerwo enyika dzopa maonero adzo nyaya iri mudare reConcord. Zimbabwe Council of Churches yokurudzira hurumende neveruzhinji kukoshesa runyararo zvisinei nezvichaturwa nedare reConstitutional Court. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Nyaya yekupikisa zvakabuda musarudzo yemutungamiri wenyika yatanga kunzwikwa mudare reConstitutional Court nhasi. Magweta emutungamiri weMDC Alliance vaNelson Chamisa aswera achikweshana pfungwa nemagweta ari kumirira mutungamiri weZANU-PF uye vari mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa. Mutori wedu wenhau Thomas Chiripasi aswera ari mudare iri. Thomas, ungatiudzewo here kuti ndezvipi zvakakosha zvataurwa nemagweta avachamisa?
Magweta avachamisa ataura iwo kuti sarudzo dzakaitwa musi wa30 chikunguru hadzina kufambiswa zvakanaka sarudzo idzi dzakabirirwa zvemhando yepamusoro-soro. Vataura vakati ivo pane ma-polling station, nzvimbo dzaivhoterwa, dzakanga dzichibuda ma-results akafanana dzinokwana kuita idzo 10 nenhanhatu kana kuti 16. Vachireva ivo kuti ma-results aibuda kunzvimbo idzodzo anga akafanana kwese nemamwe a-respons anga angofanana munzvimbo idzodzo. Zvavati izvo hazvisirizvo zvinhu zvinoratidza kuti sarudzo idzi dzakaitwa zviri pachena. Vataurawo zvakare vakati ZEC inova commission inoona nezvesarudzo yakachinja ma-results ivo vasati vakwira kudare ikazochinja zvakare kaviri nyaya yakwidzwa kudare. Zvinoratidza izvo kuti ZEC haina humbo haina chokwadi chekuti zvakabuda musarudzo ndezvipi. Saka naizvozvo sarudzo dzinobva zvakabuda musarudzo zvinofanira kusendekwa parutivi. Magweta ava Munangagwa apindirawo zvakare achiti magweta avachamisa haana kuunza humbo hwakakwana hunoratidza kuti sarudzo idzi dzakabirirwa. Vachitivo havana kuuya nema V11 forms aisainwa nevamiriri vemapato ose painge papedzwa kuvhotwa. Zvinoratidza izvo kuti magweta avachamisa haana humbo hunoratidza kuti sarudzo idzi dzakabirirwa. Gweta ranga richimirira commission inoona nezvesarudzo yatiwo zvakare chimwe chinoita kuti sarudzo idzi dzinzi dziri pachokwadi inyaya yekuti ivo secommission ndivo vane magwaro anoratidza zvakabuda musarudzo. Vachamisa havana kuunza humbo kanakuti havana kukumbirawo zvakare kuti paverengwe mavhoti pakare sezvinodiwa pamutemo kuti vanofanira kuti mavhoti aya averengwe mukati memaawa 48 kana vasiri kugutsikana nezvinenge zvabuda musarudzo.
Thomas, taonawo vaimbove commissioner weZEC amai Rita Makarao vachibvunza mubvunzo yakasimba zvikuru. Zvii zvawabata pane zvavanga vachibvunza?
Amai Makarao vanga vachibvunza mibvunzo yakaomarara kune vose vanga vari mudare vachimirira vamunangagwa pamwe nevanga vachimirira vachamisa zvandikati zvandaona zvikuru ndezvekuti amai Makarau munhu ari kutevedzera mutemo unobata nyaya dzesarudzo vakamira pachokwadi hongu vamwe vanga vachitiwo amai Makarau vanogona kunge vari munhu ane kudivira akarerekera sezvo vakambenge vari pachigaro wekomishen inoona nezvesarudzo asi mibvunzo yavanga vachibvunza yanga iri mibvunzo yakanangana nekuti chokwadi chinge chichitaurwa mudare
tikatarisawo Thomas vatongi vese pamwe chete vedare iri vari kubata sei nyaya iyi
vatongi vedare patanga panga pachinzwikwa nyaya iyi zvikuru sei panga pachitaura gweta ravachamisa vanga vachimboedza kuvhiringa vhiringa pavanga vachitaura nhona dzavo kudare vachida kuti vange vachitaura nenyaya dzeavari kudaidza kuti matechnical issues ayo anga achinzi mapepa aya haana kusvitswa kudare zviri pamutemo asi magweta aya aramba akatsika madziro achiti akasvitsa magwaro aya zviri pamutemo sezvo akaenda kudare mukati memazuva 7 akatarwa nemutemo wenyika uye vakasvitsa mapepa aya kuna sheriff anofanira kunge achizonopa vanofanira kunge vachipindura nyaya yakanga yakwidzwa kudare
saka kubva pari zvino tichienda kumberi zvii zvaakuzoitika vanhu votarisira zvipi
pari zvino kutaura kwandiri kuita dare rapedza kunzwa nyaya iyi mukuru wevatongi munyika Chief Justice Luke Malava vazivisa kuti vachatura mutongo wavo nemusi wechishanu nenguva dzatu masikati apo vachange vatarisisa zvose zvataurwa nemagweta avachamisa pamwe nemagweta ava munangagwa nemagweta ayo anga achimirira vezek munyaya iyi
tinotenda Thomas uyu mutori wedu wenhau Thomas Chiripasi anga achitaura ari kuconstitutional court muHarare tabatawo zvakare nyanzvi munyaya dzematongerwo enyika uye vari mukuru weZimbabwe Democracy Institute Dr. Pedzisai Ruhanya kuti tinzwewo maonero avo nezvenyaya iyoyi
ndozvazvinofanira kunge zvichiitika ndozviri mubumbiro romutemo muconstitution kuti munhu anenge achipikisa zvinenge zvabuda musarudzo anopuwa mazuva manomwe ekuti aendese nyaya yakwe kuconstitutional court and constitutional court inogara pasi yagara pasi inonzwa nyaya yacho yanzwa nyaya yopa mutongo wayo hapana chatinganyanya kuridha politically but chatinomutarisa ndechekuti makotsa aya anombogara munyika yakaita sei vanokwanisa kunzwa nyaya yavo yes vonzwa nyaya yayo yes asi vanhu vozoshandisika nomutongo unenge wabuda nokuti muzvidzidzo zvatinoita zvepamusorosoro zvemaregimes akafanana nezimbabwe anonzi macompetitive electoral authoritarian regimes pane zvinhu zvina zvinokepchiwa nevatongi kuti utongi hwavo hurambe hwaripo chokutanga vanokepcha macourts chechipiri vanokepcha media chechitatu vanokepcha electoral field chechina vanokepcha the legislature so vanoisa zvese zvemademocratic process zvine zviripo asi competition inenge ichiitwa muelection necompetition inenge ichiitwa mujudiciary inenge iri unfair and unfree
saka tinogona here kuti tikati titarise kumashure utongi hwava Mugabe nepatave iko zvino muutongi hwava Munangagwa uhu hapana chati chachinja here pamaererano nemabatirwo ari kuitwa nyaya dzematongerwo ezvenyika
hatakangochinja ndechekuti vamugabe vakabviswa pakauya vamunangagwa asi in terms of political culture yomunyika haisati yabva ndosaka muchiona vanhu kwana mutoko vari kupisirwa dzimba kuti vanga vari agent wemdc ndosaka muchiona kunyanyanyanya basa remauto munyaya dzezvematongerwo enyika harina kusiyana vabvisa vamugabe muna November vachinyepa kuti kwai zvanga zviri zvido zvevanhu ende patione dambudziko kuti ivo ambori kutonga ndivamunangagwa here ika kuti ndivachiwenga
kureva here Dr. Ruhanya vanhu vanogona kuteerera mafambisirwo enyaya kusvika ipere asi pozobuda zvisiri kutarisirwa nevazhinji.
Inini maonero angu kuti court case irikuitika zvayo asi mutongo utoripo. Mutongo ndokuti vamunangagwa vanonzi ndo president. Handioni kuti tasvika isisu senyika padano rokuti matare edu anga ane simba rokuti mutungamiri wenyika asarudzwa. Hwedza zvakanaka kana zvakashata asi asarudzwa.
Tapetsera tichinzwa kuna munyanzvi mune zvematongerwo enyika uye vari mukuru weZimbabwe Democracy Institute Dr. Pedzai Ruhanya vanga vachitaura vari parunare vari kuSouth Africa.
Kubvira pakatanga kukwikwidza bato rinopikisa reMDC musarudzo mugore ra2000 panogara pachiitwa makakatanwa ezvinobuda musarudzo, asi aka ndechekutanga dare repamusorosoro richigara kuti ritonge nyaya yakadai. Mudzidzisi muzvidzidzo zverunyararo nebudiriro pachimwe chikoro chepamusorosoro munyika vaDidmas Dewa vanoti nyika yasvika pachinhano chayasvika nekuda kwenhoroondo yekusagutsikana kwevemapato anopikisa nemabatirwo anoitwa sarudzo munyika.
Akasike kutanga nyaya dzemaelections muZimbabwe dzichienda kudare guru repamusoro, vatsvangirai vakasvika pakufa vaine nyaya yakapinga mudare guru muna 2017 yamaelections angaitwa 2018, uyezve maelections ekumashure kwese akanga achingokondestiwa vachingoendesana kudare pamusoro, saka hachisi chinhu chitsva. Tine constitution itsva yemuna 2018 yakagadzirwa nemapato ari paGNU ari pamuhurumende yemubatanidzwa. Constitution iyoyo inoda kuratidza kuti zvemaelections zvava kuchizopinda mudare guru, iye zvine mahours adzinofanira kunge kana mazuva aanofanira kunge nyaya ichinzwika. Saka izvozvo zvedare guru neconstitution itsva zvinhu zvinopawo kuti nyaya iyi iratidze kuti ine kamwe kakusiyana nezvakanga zvichimboitika kare.
Mutungamiri webato reZANU-PF vaEmerson Mnangagwa, vatsigiri vavo pamwe nevamwewo vanhu vanoti kupikisa kuri kuita vachamisa ndekwenhando, vachiti vanofanirwa kutambira kukunda kwavaMnangagwa. Asi vaDewa vanoti kana pakatariswa zvinhu zvakasiyana-siyana kusanganisira kuti Zimbabwe Electoral Commission ZEC pachayo yakatobvuma kuti yakakanganisa kuverengedza zvimwe zvakabuda musarudzo, zvinoreva kuti nyaya yavachamisa haizi yenhando.
ZEC kekutanga muhistory yemaelections muno muZimbabwe yaburitsawo zvakabuda musarudzo mumafigures akasiyana kaviri. Iwo mafigures akabuda pekutanga 50.8 ne 50.7 ne 50.5 ari kungonzi ari kuramba achibuda achichinja. Zvinogona kurevayavo kuti pane nyaya panyaya dzamaelections.
Gweta uye vari mukuru weHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica vaDewa Mavhinga vanoti kunyange hazvo mukupikisa kwavo vachamisa vane zvikumbiro zvavakadoma zvinosanganisira kuti ivo vanzi ndivo vakakunda musarudzo, dare reConstitutional Court rine masimba ekuita kuti sarudzo dzitangwe patsva.
Dare redzimhosva rine masimba iwayo ekuti rinogona kutaura kuti vaMnangagwa vanga vachinzi ndivo vakahwina zvishoma-shoma musarudzo, havasi ivo vakahwina, kana kutaura kuti vachamisa ndivo vakahwina, kana kutaura kuti sarudzo ngadzitangidzwe kana kuti ngakuendwe kune inonzi runoff election inofanira kuita musi wa8 September.
Asi vaMavhinga vanoti dare reConstitutional Court rine masimba ekuti riite kuti ZEC iongororwe zvakasimba pamafambisiro aichaita sarudzo kana zvikanzi dziitwe zvekare.
Dambudziko guru rinofanira kuti ritaurwe zvakare nedare redzimhosva nderekuti sarudzo idzodzo dzichaitwa sei kana paine kugunununa pamusoro pemashandiro kana mabatsirwo ebasa neZEC inotungamirwa namai Priscilla Chikumba. Dare rine masimba iwayo ekutaura kuti zvichida ZEC mamirira yakaita iko zvino ngaibvanganyurwe kana kuti utungamiri ngaubiswe kuiswe humwe. Hazvizivikanwi kuti mutongo wacho unenge wakadii, asi mutongo unenge wapuwa nedare ndiwo unenge uri mutongo wekupedzisira.
Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vaLloyd Kuvea vanotiwo sachigaro kana mamwe makomishina eZEC anogona kunzi vabve pazvinzvimbo zvavo mushure mekunge kwaitwa dare retribunal rinenge raita ongororo inoratidza kuti vanhu ava havazi kuita mabasa avo nemazvo. dare reconstitutional court ndiro dare repamusoro soro kupfuura mamwe ose munyika zvichireva kuti zvinenge zvaturwa mudare iri hazvikwanise kuzopikiswa zvekare. Zeke akati vamunangagwa vakange vakunda musarudzo mushure mekuwana zvikamu 50.8% zvemavhoti uko vachamisa vachinzi vakanga vawana zvikamu 44.3%. Asi pakapinda nyaya iyi mudare Zeke akadzikisa zvikamu zvakawanikwa navamunangagwa kusvika pa 50.59% ukowo vachamisa vakanzi vakanga vawana zvikamu 44.39%. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taurai Shava.
Tinotenda kuna Taurai Shava, mutori wedu wenhau, anga achitipa nhoroondo yezvakaitika kuti zvinhu zvizosvika mudare reConstitutional Court nhasi.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ese. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 7270 ne9885 shortwave, uye na 7 PM mazuva ose pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 6040 ne15460 kHz per shortwave. Pindai muchirongwa cheLive Talk na 8 PM nekutumira ma WhatsApp message kana ma voice message pa namba dzinoti 001-202-465-0318. Namba izi zvakare 001-202-465-0318. Tinotepenyura chirongwa che Let's Talk ngati kurukurei pa Facebook page yedu ye VOA Shona musi wechipiri nemusi wechina kubva nguva dza 4 PM kusvika na 5 PM, musi wechishanu kubva na 4:45 PM kusvika na 5:15 PM. Musakanganwa kufarira Facebook page yedu ye VOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire.
Tombo tarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mukuru aiona nezveurongwa hwekutsvagira rutsigiro mutungamiri weAmerica vaDonald Trump vaPaul Manafort vawanikwa vaine mhosva panyaya sere dzine chekuita nemari yemitero pamwe nekuwana mari yekumabhanga zvisiri pamwero. VaManafort vakatarisana nekugara mujere kwemakore akawanda. Nhasi zvakare vaimbove gweta ravaTrump vaMichael Cohen vabvuma kuti vakapara mhosva sere dzinosanganisira kutyora mitemo ine chekuita nemari dzekutsvagisa rutsigiro munguva yesarudzo. VaCohen vaudza mutongi wedare kuti vakapa mari kuvakadzi vaviri paine chinangwa chekuti sarudzo dzibude zvakanaka. VaCohen havana kudoma vaTrump nezita. Asi VaCohen vakatarisana nekugara mujere kwemakore mashanu. Imwewo nyanzvi munyaya dzematongerwo enyika, vaFrancis Musoni avo vanodzidzisa paUniversity of Kentucky muno muAmerica vanoti danho ratorwa nemuzinda weAmerica rekuyambira zvizvarwa zvayo pamusoro pemhirizhonga ingangoitika muHarare chinhu chinotarisirwa kuitwa nenyika dzakawanda. VaMusoni vaudza Marvelous Muhlanganya uye weStudio 7 kuti shuwiro yavo ndeyekuti mutongo uchabuda mudare ubatsire mukugadzirisa zviri kunetsa munyaya dzezveupfumi.
Simaonera ndinoita idanho rakanaka ratorwa neembassy yeAmerica iri kuHarare kuti vapise information iyoyo, vatumire chiziviso ichocho kuvanhu venyika ino yeAmerica vari kuZimbabwe kuti vazive uye kuti vangwarire pakufamba. Izvi zviri maringe zvinoenderana nechimwe chiziviso chakafanana naichocho chakapiwawo nedanho remapurisa ekuZimbabwe richiudzawo zvizvarwa nevagari vemuZimbabwe kunyanya vemuguta reHarare kuti vangochenjerera kufamba. Takanangana nezviri kuitika maererano nezviri kumatare panyaya dzisarudzo yakabva kuitwa iyo iri kupikiswa kumatare vachingotarisira futi kuti sezvo paine makwikwi akadai vanhu vanogona kunge vachizokwanisa kuzoita hasha pakazopedzisira poita vanoratidza pozopedzisira pozoita zviri shonga saka ndinoona sekuti chiziviso ichocho chakanaka chaizvo kuti chipiwe
imi sezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika muri kuteedzera here zviri kuitika panyaya iri mudare reconstitutional court
vazhinji vedu sekuzva kwandinoita mazimbabwens anogara muamerica vari kuteedza chaizvo zviri kuitika kumusha ne tarisiro yekuti famba kwazviri kuita zvinhu zvichavafambira zvakanaka ini hangu zvese munhuwo anga ariko kumusha panguva yesarudzo ichangopfuura nditori nekunyatsoda kunyatsonzwisisa kuti zviri kufamba sei saka ndiri kuzvitevedza chaizvo tisingagotauri pakuti chete toda kunzwisisa kuti makwikwi aya ari mumatare achafamba sei chakanyanya kukosha kuti tizive ndechekuti aya makwikwi ari mumatare ane zvakawanda zvaanoreva maererano nekuti nyika yezimbabwe iri kuendepi tichitarisa kwatiri kubva pamakore vanodaidzira kana kuti makumi mairi apfuura panyanya kukwidzana hurumende yezanup f nebato remdc pane makwikwi akapfuura akasumudza tarisiro dzevanhu nenzira dzakawanda saka iyi yanyanya nekuti vanhu vazhinji vanga vachitarisira after tapfuura nezvakaitika muna november wegore rapera kakubudiswa kwakaitwa wamugabe vamunangagwa vachipinda vachisapotwawo neveruzhinji rwezimbabwe nemauto vanhu vane zvakawanda zvavaitarisira zvimwe zvacho zvizhinji hazvina kunge zvabuda and patava iko zvinoi ndepekuti vanhu vakuda kuona kuti zvino tava kuendepi nesuwo isusu tiri kuno kudiaspora tinoda kuti tinyatsoziva kuti tichaendepi and chatangonyanya kutarisa ndiyo nyaya iri kumatare iyoyi nokuti sekuzova kwandinoita the decision yedare ririko nhasi iri will be final zvoreva kuti haripikiswi chavanenge vataura ivo vachief justice vamalava ndizvo zvinototi zvitevedzwe saka isusu tinotonyanya kuda kunyatsoziva kuti zviri kufamba sei nokuti zvine chekuita upenyu hwedu wose vanhu vari kuno kudiaspora
muzvinafundo Francis Musoni vachitaura naMarvelous Muhlanganya uye weStudio 7 vari kuUniversity of Kentucky muno muAmerica. Zimbabwe Council of Churches ZCC iri kukurudzira hurumende neveruzhinji kukoshesa kutaurirana pamwe nerunyararo zvisinei nezvichaturwa nedare reconstitutional court panyaya iri mudare nhasi. Patricia Mudadigwa anoti panyaya iyi.
Munyori muZCC Reverend Dr. Kenneth Mutata vati nyaya iri kukonkoti yakakosha zvikuru asi vati kana dare rapedza basa raro basa guru nderekukurudzira runyararo nekubatana munyika. Vamutata vati nekusagutsikana kuri munyika zvakakosha kugadzirisa ukama hwakaputsika.
Tinofunga kuti kana nyaya dzose dzichinge dzapera nyika yese igare pamwe chete uchigadzirise nyaya yeukama hwedu hwakaputsika kubva kumhuri kubva kumacommunities kumabato ematongigo enyika uyezve nenyika yese nokuzara kwayo. Ndinofunga tinofanira kuti tigadzirise zvose zvakakanganisika nechekare kusagutsikana kuniko panguva iyo ino nezvatinoshuvira tese takatarisa kumberi izvozvo zvinofanira kuti tigare pasi titaure pamusoro pazvo.
ZCC inotiwo kutevedzwa kwebumbiro remitemo yenyika kwakakoshawo zvikuru mukuunza runyararo. Vamutata vati bumbiro rinofanirwa kutevedzwa uye mitemo yogadziriswa kusadzisa zviri mubumbiro.
Tinofanira kuti titarise pamusoro penyaya kuti bumbiro remutemo wedu ringawana sei makumbo ekuti ritsike rifambe mukati menyika mitemo yenyika yedu ive nesimba rokugadzirisa kushidzana kwatinoita sevanhu veZimbabwe. Nyaya yeconstitutionalism neconstitutionality zvinge zvine nzvimbo mukati mekuvaka ukama hwedu.
Vamutata vatiwo semakereke vanokurudzirawo kuvandudzwa kweupfumi hwenyika kuitira kuti varombo vaonewo chauviri uye kuti vechidiki vawanewo upfumi.
Nyaya yechitatu inyaya yekuti upfumi hwenyika hungavandudzwa sei zvikuru huve upfumi huchabatsira kuti vari pasi vakwidzwe kumusoro uyezve kuti vasina vawane uyezve tisingakanganisi itarisiro yewe chiniki vanenge wakatashita wakuti wawane uhumi wa upande la mangwa na rawo.
Munyika mune kusawirira na shukuru zvichitevera mabatiro akaitwa sarudzo neZimbabwe Electoral Commission uko kwakapa kuti kupokana kwezvakabuda musarudzo kupedzisire kwapinda muConcord. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mudadigwa.
Munyaya dzemitambo, chikwata cheengezi Platinum Stars chamuka chipepenenga ndokukanda zvibodzwa zvishanu nekudimbura utungamiri we FC Platinum pamusoro petafura ye Castle Lager Premier Soccer League. Michael Kariati, mutori wedu wenhau dzemitambo, anotipa nyaya iyi.
Kumaruwa emondoro ngezi hakusi kudaidzwa anonzwa mushure mekunge ngezi Platinum Stars yamuka chibebenenga ndokukunda Shabani Mine 5-1 mumutambo weCastle Lager Premier Soccer League. Kukunda uku kwavabatsira kudimbura utungamiri weFC Platinum kusvika pamapoints maviri chete mushure mekunge kugona kunenge kudada yatatarika ndokudamburwa 1-0 neHarare City. Izvi zvasiya madamburo zvekare achitungamira zvikwata zvese pazvibodzwa sezvo vave pazvibodzwa makumi mana nechimwe chete kudarika FC Platinum iyo yakanda zvibodzwa makumi matatu nematatu pari zvino. Ngezi Platinum Stars yasiya Chicken Inn iyo iri kutevera nemapoints gumi, murairidzi wavo Tonderai Ndiraya achiti iye chinangwa chavo ndechekuramba vachifamba kusvikira vasvika pavari kuda pakutora mukombe.
Tiri kuramba tichingoenda mberi, tichiramba tichishanda zvine simba kusimudzira patiri nhasi kuti tiende mberi, kuti tirambe tichingoenda mberi.
Asi Dynamos yaramba kusimuka kubva pachinhano chegumi mushure mekuita mangange 0-0 neYada. Panguva iyo vanga vachitarisirwa kuramba vachikunda mushure mekurova ZPC Kariba 1-0 svondo rapera. Izvi hazvisi kufadza vateveri veDimbare, panguva iyo vatarisana nemutambo mukuru weHarare Derby neCapes United muRufaro Stadium nesvondo. Mimwe mitambo yapera seizvi: Blauwe Chiefs 3 Mutare City Rovers 2, Chapungu 1 Black Rhinos 0, ZPC Kariba 1 Nichrat 1, Blauwe City 0 Herentals 1. FC Platinum nengezi Platinum Stars dziri kusimudzira zvekare hondo yavo yekurwira mukombe mukupera kwesvondo apo makundano aya ari kupinda muvhiki remakumi maviri nemana remwaka. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Muchirongwa cheLive Talk na 8 PM tiri kutarisa nyaya iri mudare reConstitutional Court. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wakutumira mashoko kuStudio 7, shandisa i WhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. Nyaya yekupikisa zvakabuda musarudzo yemutungamiri wenyika inonzwikwa mudare reConstitutional Court. Nyanzve munyaya dzematongerwo enyika dzopa maonero adzo nyaya iri mudare reConcord. Zimbabwe Council of Churches yokurudzira hurumende neveruzhinji kukoshesa runyararo zvisinei nezvichaturwa nedare reConstitutional Court. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumei kustudio7@voanews.com. munokwanisa kunzwa naudzedu pa www.voashona.com. Anokuonekai nemufaro ndini Evans Zininga. Ndiri mu Washington DC. Ndokusiyai mwina ntungamiri Nkomo achikupai chirongwa cheIsiNdebele.
Soku isika disenda baku vi.